Love yacho aishanakidzika na ndau kunge yaudiwa. Handingakupopotere nekuti ndinotya kusiwa. I can't live but I can't stay. Ndinotya kuti kunofiwa. Suicidal thoughts handigara. Moyo nemurema. Akundiudza kungoti wangu ingofa. Haunenzwire tsitsi. Neni hauna basa. Saka handichada ini handichada. Chada, chada, moyo wangu wakaora ndochapa, uchapa, uchapa, wandibaya, 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 chenuka fa, wandimuke nenga, haundi wote, hauna basa neni, kana kutaura takakumarini, wakavika teka wakabata ruwa, nikakusekerera ndomukira kumakuva saka nisiye. Kati vengani hazvina basa, kati futani hazvina basa, hauna basa. Tazvitambira zverudo ndakafoira, kana naime kamakapasa. Mwoyo wauraya, ndakuyeredza ropa misodzi yapera. Wasakadza, ndifunge ndigare kafa wandiparadza. Saka ndichada, ini handichada, handichada, handichada. Mwoyo wako wakaora ndochapa.
I'm not gonna take a moment.